kirani hakuna ile alinani mama nangasi anena nasi
Sarangu ndi Elda Banda, uyai ku HICC show iri kuendera mberi. Tosangana ikoko.
Saka iri kutanga nguwai?
Na 6 PM, bo vanhu vachatanga accreditation zvavo idoida.
Saka zvinhu zvese zvafamba hapasina zvekuvhiringidzwa zvatatambonzwa
izvi? Everything, no, everything is in place.
Ndevapi vamwe vaimbi vatiri kutarisira apa?
Mambo Duterere, Baba Harare, Kila T, Takura, Bosco Makos, Dano di Elena.
Nakanda na 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 pita chamu, ije pita.